manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikunguru 28 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madeveloper asi pasina zviri kuitwa. Kanzuro yeguta reHarare yekurudzira vagari kuti vashandise mvura yemumatsimi avakachera pamisha yavo kana migodhi kana kuti mabohoro zvine hungwaru sezvo mvura iri muvhu yadzikira zvakanyanya.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1 musasvibisa mvura marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzesera apinda mumvura chochiwa vanenge vashandisa mvura bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura chochiwo vaya vane migodhi yavo padzimba musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti nokuti water table iri kuramba ichingodzika hakuna mvura
bato remdct rinotungamirwa namuzvaro Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo dzeby election dzichaitwa mudonho reglenview south uko kuchakwikwidza wavincent tsvangirai senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato remdc wekutanga mushakabvo vamogen tsvangirai Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madeveloper asi pasina zviri kuitwa. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoyi kukomisheni iri kuongorora kutengeswa kwenzvimbo dzehurumende zvisiri pamutemo vashailo kumugandare vanoti havasi kufara nemari yavari kubhadhara mwedzi wega wega kuna vaobhedhaya musindo asi pasina kuvandudzwa kwenzvimbo dzavakapiwa vamugandare vaudza komisheni iyi kuti kunyange vachibhadhara mari inoita madhora makumi masere pamwedzi nzvimbo yavari kugara haina mapombe emvura neanofambisa tsvina izvo vanoti zvinoratidza kuti mari yavo iri kushandiswa zvisiri izvo navamusindo
dambudziko ratinaro nderekuti takajoina Agatha House Cooperative Trading Association of Africa Network tichisubscribe mari dzedu ikoko but to our surprise background hapana kana chiri kuitwa no development no water no sewer no road yakanaka this mismanagement of funds
vamugandare avo vakatanga kubhadhara mari iyi muna 2011 vanoti chave kuvashamisa ndechekuti muchandira pamwe wakapindwa nevanhu vaida nzvimbo dzekugara uyu wave kunzi ndewemunhu mumwe chete vanova vamusindo
kubva muna 2011 tichibhadhara mari idzodzo kusvika iko zvinozvo tatoona kuti mari iri ngodyiwa havasi kudevelopa vauya kwatiri vakuti hatisiri cooperative yakambani yangu aidaro ndiwo bhadhara musindo akuti iyi ikambani yangu ndoita zvandinoda nayo hatichagari pasi secooperative vakuita zvaanoda iwo nesu
mumwe mugari amai chenai kun'ala vanoti zviri nani kuti vabhadhare mari kukanzuru pane kuti varambe vachibhadhara vamusindo avo vavanoti vari kudya mari yavo amai kun'ala vanoti vakanyeperwa navamusindo kuti vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vainge vachitsigira huronga hwekuwanisa nzvimbo dzekugara uhu
zvinhu izvi takanga tazviudzwa sinzi zvinei zvekuita hazviti nezanup f vapresident vamugabe vachange vachikubatsirai vakakutsvagirai madhona vachiburikidza navamusindo tapiwa maofa leta anima send number but ground panga pasina masend acho kuti tiratidzwe kunzi I send yakwe hapana
vamo send vakashavedzwa kuzopa uchapupu ku commission I asi pavakambopa uchapupu ku commission imwe chete kwamutare vakati havasati vadarika nguva yekuvandudza nzvimbo dzekugara dzavakapiwa sezvo vakapiwa makore 10 kuti vaise migwagwa mvura nemapombe etsvina Kusafambisa zvakanaka senzvimbo dzekugara kunonzi kuri kuitika kukaroi uko nhengo dzekubatana cooperatives dzataurira komisheni iyi kuti kanzura haisi kufambisa zvinhu nemazvo. Mukuru wekubatana cooperatives varodwe shangwa vanoti kugadziriswa kwenzvimbo dzavo dzekugara kuri kutora nguva yakareba asi ivo vachibhadhara mari kubvira muna 2014.
Ndamuzi vachingori naro ndere kuti ma kudevelop masenzi kwedu kwatora nguva yakareba chete because we are paying for rentals, we are paying for what, but service yedu yacho ishu hakuna service.
Vachitaura kukomisheni imwe chete mukuru mubazi rezvematunhu vaChristopher Shumba vabvuma kuti kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzekugara nebazi iri kwainge kusina kunyatsojeka zvikuru muhofisi yezvekurongwa kwezvinhu kana kuti planning.
From the way I have seen it myself and assessing it, it came in as an approval of a layout plan, not any other paperwork that I have seen in terms of my side as a ministry. The Latin submitted a layout plan, and the Department of Physical Planning approved that layout plan.
Komisheni iyi iri kutarisa nzvimbo dzehurumende dzose kuti ndivanaani vagirepo uye kuti vakagara zviri pamutemo here kana kuti vane magwaro anovapa mvumo yekugarapo here. Zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vadzivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa, asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa izvo zvinonzi huori. Vamwe vakapiwa nzvimbo vasina zvavati vaita kwemakore anodarika mashanu ndimuzvari Tanya Rushesha, mwana wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, avo vakapiwa mahekitare 40 pamwe nenhengo yevechidiki yeZANU PF vaMike Chimombe, avo vakapiwa mahekitare 30. VaChimombe vakaudza komisheni kuti vakabhadhara mari yose yekutenga nzvimbo yavakapiwa inoita madhora ekuAmerica ₹150,000 uye havasati vasimudzira nzvimbo iyi nekuda kwekuti vakatorerwa zvimwe zvikamo navaBen Swanepoel uye nyaya iyi iri kumatare dzimhosva.
Kanzuri yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu kuti vashandise mvura yemigodhi yavakachera padzimba dzavo kana kuti mabohol zvineungwaru, sezvo mvura iri pasi yadzikira zvakanyanya zvekuti guta rinogona kuita dambudziko remvura nekukasika. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti vari kukurudzira vagari kuti vasasvibisa mvura sezvo kanzuro yave kuda mishonga yakawanda kuchenesa mvura iyi. Vanoti sekanzuru vave kukurudzira vagari kuti kunyange mvura iri yavo ngavasaishandise mukuderedzisa tsangadzi dzavo uye kuti vaichengetedze. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1, musasvibisa mvura, marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Totiwo vanenge vashandisa mvura, bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekutsenesa mvura. Totiwo vaya vane migodhi yavo padzimba, musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti, nokuti water table iri kuramba ichingodzika, hakuna mvura.
Muri kugarawo heri pasi nevagari muchivazivisa nezvematanho iwaya? Nokuti tinoona kuti vakawanda vane vanga vasingazive matanho iwaya.
Matano iwaya ari kuziviswa kuvagari, asi kana vanhu vari panyunyuto vari pakuchema vanotaura kuti hatisi kuziva zviri kuitwa. Asi mukaenda pese patinotaura nevagari, kumakanselazi, makanselazi meeting, pama social media platforms pedu munoona vanhu vachipopota nezvatenge tataura kuti mvura hakuna asi mashoko anenge atosvika kuvanhu.
Ko panyaya yekuti vanhu vava nemvura yakachena tirikunzwa kuti mvura iri kuwanikwa yacho kana yazowanikwa inenge yakasviba zvakanyanya. Zvii zviri kuitwa?
Mvura kana yazo yakuenda kuvagari inenge yacheneswa asi kurudziro ndeyekuti ngatibhadharei mvura yatashandisa kuti tirambe tiine mishonga yekuchenesa mvura.
Tinozwawo kuti kanzuru inoda mishonga inosvika 11 chete yekuchenesa mvura. Mungajekesa ipapo?
Hongu, ndizvozvo. Mvura yedu yasviba zvakaomarara kwazvo yekuti yakuda mishonga yakawanda kuti inge ichena.
Saka mishonga iyi yasiyana papi neyamanga muchimboshandisa? Pamari here dzekuiwana?
Mishonga yawedzera pane yatabe richishandisa. Zvinodipendawo nenguva yegore nelevel of pollution nelevel yemvura yana kuti inge yakaita sei kuti tinoshandisa mishonga mingani. Asi kuwanda kwemishonga kunowedzerawo mari yekutenga mishonga nokuti kuwedzera mushonga umwe chete kunowedzera mari.
Taionawo kuti papa ine kugadzirudzwa kwaiitwa kuMorton Jeffrey kwasvika papi?
Kugadzirudzwa kwaiitwa kuMorton Jeffrey iko zvine zvitina kuti tiri paover 90% yekugadzirudza. Asi imakeup yatinenge tingoita iyi tombopa muenzaniso wemunhu achembera unoona kumba makeup mukaisa maiyerini mukaita chii mukaisa makeup mukaisa pemu asi hazvichinji yekuchembera kwemunhu. Kuti solution parare ndiye kuvaka madhamu matsva anopa mvura yakachena ari kumusoro kweHarare kwete kuzasi kweHarare kunoenda tsvina yese.
Vanga vari mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare nestudio 7.
Wazrem, yo cool it, babe guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're just
young. My Instagram.
Yeah, no.
Ndapata masita, ndapata munhu wese masita. Doro tadira pasi ndapata vari pasi ndapata kana ma ancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer of Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya, muza waya waya.
Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yeby-election ichaitwa mudunhu reGlenview South, uko kuchakwikwidzwa navaVincent Changirai vakamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo raive nenhengo dzakawanda dzaida kukwikwidza musarudzo iyi. Asi seutungamiri vakazosvika padanho rekuti vasakwikwidza senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai. VaVincent Tsvangirai vanove mwana vavatsvangirai ndemumwe wevanhu vapfumbamwe vakasvitsa mazita avo kudare renomination court nemusi wechishanu chapfuura vachizivisa kuti vaizokwikwidza musarudzo dzekutsiva chigaro chakasiyiwa naMushakabvu amai vimbai Tsvangirai Java avaive mwanasikana vavaMorgan Tsvangirai vakashaya mushure metsaona yemumugwagwa. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura.
Chiona nematambudziko akapinda mhuri yakatsvangirai the past few years, 2 years ago, zvakatinetsa seutungamiriri takagara pasi tikashushikana tikati apa kuzooneka takunge tiri kukwikwidza mwana wemutungamiriri wedu. Muchirungu tinangoti takazviona zviri unconscionable. Zvakati panguva inogozha, zvakati panguva inorema, nokuti takati zvinoizi ngapa takutorwisa ivo vatsvangirai vacho mbuni. Isu tichitiwo havana zvavakatikanganisira munhu achinoremekedza mutekwa-tekwa. Saka takaona sekuti kuzenge takutsvaga candidate anezenge achikondesta akamirira MDCT achikondesta against Vincent Tsvangirai zvakafanana nokuzviruma. Tikati in honor of the memory of Dr. Morgan Tsvangirai isu hatisi kuzoisa candidate. Ndo sajesera takapazotungamiriri. Saka pakada kumbokweshana mashoko amwe akati democracy democracy hazvina basa kuti ndiani akwikwidza, ngatikwikwidze chete. Tikati zviripo izvo zvekuti kune dzinguva dzokuti tinofanirwa kushandisawo tinangoti muchirungu morality. Tiri vanhu vatema, hunhu hwedu, hatisi kuzobudisa candidate kuGlenview South.
Asika vaGutu, bato renyu makaisa candidate musarudzo dzapfuura makakwikwidzana naamai Tsvangirai Java, chii chazoshanduka apa?
Zvinhu zvinochinja nekukasika mupolitics Jonga. Zvakaitika ndizvozvo, vatereri ndokunga vanoyeuka. Asi takaona sekuti nezvakazoitika, ukaona vakangoti matsaona akazoitika kushayika kwaKevinbai, tikaona kuti just a few days ago gogomunhu rakashayika, zvakatiremera. Takaona kuti pari zvino Glenview South zvapamene ramukomana uyu mwana wetu uyu Vincent tombosiya kadaro asi nangari any other candidate asiri Vincent Changirai aiwa taisana kwambira akacheka makumbo
amuzoonekwa here sekunge matya kukundwa zvine mutsindo musarudze idzi motsvaga unzira
yekuenda nayo musarudze unoona jongaka politics is about competing isu hapana chatinotya nekuti kumukoso ukaonawo kuti tinoita vacandidate tine candidate kumangwe tine candidate kulupane east saka iyi ndingangoti muchirungu ama special circumstances
vanga vari mutevedzero wemutungamiri webato remdct vaobet gutu vari parunare muHarare nestudio 7
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vakuru muhurumende Afghanistan vanoti motokari yanga yakapakatiswa mabhambo pamwe nefuti zvashandiswa mukurwisa vanhu muKabul izvo zvauraya vanhu vangangoita vaviri vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa Iran inoti urongwa hwenyika dzemuEurope hwekuumba mubatanidzwa unochengetedza ngarava dzinotakura mafuta dzinenge dzichipfuura nemupersian gulf kana hwakaitwa hauna kunaka uye ndehwekudenha uye zvinotomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa na Mike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai isvondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi tiri kuendera mberi tichikurukura nyaya yechirongwa chehurumende yeAmerica, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Viki rapfuura tanga tina vasabelo nare, nhasi tina vaPassmore Ndlovu, umwewo ari pachirongwa ichi. VaNdlovu, ndino mugamuchirai muchirongwa, zviri kufamba here mukoma muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship? Icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana. Ngatitangirei panyaya yebasa ramunoita. Tiudzeiwo zvizere.
Aiwa, ndinotenda mukoma Mike nekuva neni muchirongwa. Ini ndingati ndinoita nezvedigital storytelling tichishandisa mamobile devices. Saka ndinobika zvirongwa zveparedio, atingati mapodcasts, nekubika zvekare madocumentaries. Asi kuti tine maspecific communities andinoshanda nawo. Kuchiredzi takacharisa the Shangani people vari kuchiredzi inini semunhu akakurira kuchiredzi ndikadzidza ikoko zvekare ndinonzwisisa upenyu hweikoko by the way I'm from the Shangani community saka ndingati ndakakura ndisinganzwi rurimi rwechishangani ruchitaurwa paredio Saka nekudaro ndikatini zvakandipa kuti ndifunga kuti ndiite basa kairi kuti tisimudzire Shangani communities vave nevoice. Saka tichiita samapodcast andinoita ndine inonzi Swabu Tommy, chirongwa chakanangana nenyaya dzeShangani people, ndo vatinenge tichipinza muchirongwa vachitaura zvakawanda zvavanosangana nazvo. Ndine inonzi The Update with Pasmo, apo tinotarisa vechidiki, tichenge tichipinza vechidiki vanga vadai vane matarenda nezvimwe zvakasiyana siyana vachinge vachitaura nyaya dzakasiyana siyana. Chinangwa chiri chekupa exposure kune vechidiki.
Nguva yenyu muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa ichi cheMandela Washington Fellowship yave kusvika kumagumo, pane zvamungati madzidza here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ndingatini ndakadzidza zvakawanda chose mukuburikidza nechirongwa chinoichi. Chandakanyanya kunzwisisa ndikati ileadership. Takatarisa kuti ndange ndichiita zveleadership in civic engagement, saka zvakandibatsira kuti ndinovimba kuti ndichidzokera kumusha kundoendera mberi nebasa randinoita, ndichange ndichikwanisa kushanda nevanhu vemunharaunda, ndichange ndichikwanisa kuremekedza vanhu vemunharaunda. Zvekare ndikati networking, kushandidzana nevamwe vangadai vachiita basa rakafanana nerandinoita, ndo zvinhu zvakanaka chaizvo, nekuti unodzidza zvakawanda mukuburikidza nekubatana nevamwe vanokwanisa kunge vane ruzivo rwausina iwewe mubasa rimunenge muchiita nese.
Pari zvino muri kuno kuAmerica kune magets, mukapinda muchipatara mushonga uripo, mari iri kubatsika, zvese zviri kushayikwa kumusha zviri kubatsika kuno kuAmerica. Nemaondero enyu muchakwanisa here kuzonyatsoshanda pamuchadzokera kuZimbabwe?
Aiwa, zvakangoomawo ndokape kuti unenge une basa raunenge uchida kuita. Ndikati matargets, uchitanga project une matargets ako kuti nenguva yakati ndifanira kunge ndapedza basa rakati, asi kuti nesituation yacho iyi unenge usingazokwanisi kunge uchisvika patarget yaunenge wakatarisana nayo. Saka zvinochafekta pabasa ratinoita, tichingovimbawo kuti zvichange zvichigadzirisikawo kuti tinge tichiendera mberi nebasa ratinoita.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vaNdlovu. Nguva ndiyo yadyana naMupeta Chirongwa muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Ndinotenda nekuva neni Chirongwa mukoma Mike. Ndikati mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe, vechidiki vese vakateerera, kana une project kana kuti basa rauda kutanga, zvakakosha tsvaka ruzivo pane vanokwanisa kukubatsira kuti uendere mberi nebasa rako. Ndatenda.
Mhuri yeZimbabwe mabvakudzwa kuna vaPasmo Ndlovu, umwe wechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganai padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BigMike3BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Mhuri yeZimbabwe tosangana nemusechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike musakanganwa kuti nechipiri Mike anenge achikupai chimwe chirongwa chaanoita hurukuru nevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kupedzisa hurukuro yavaprofita yatange tichitandanisana nayo kwemasvondo maviri apfuura. Kuti vatipedzisire nyaya iyi, nhasi taunza Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom, tikavabvunza mubvunzo umwe chetewo: chii chinonzi muprofita?
Chiprofita munhu anoshandiswa naMwari kutsanangura zvinove pamwoyo paMwari kuvanhu nenguva yaanoda Mwari kuti vanhu vazive. Saka chiprofita chipo chinobva kuna Mwari chinouya kuvanhu chichizivisa vanhu urongwa hwaMwari.
Muprofita munhu akaita sei?
Muprofita munhu mutendi, munhu anotenda Mwari. Sezvo ndati chipo kutaura kuti Mwari ndiye anosarudza, achingopa munhu mumwe nomwe sokuda kwake chipo cha nungu pa munu
iko kuprofita zvino revei
kuprofita zvino reva kutsanangura zviri pamwe wamwari kuzivisa rudzi asi kuonemwe tsananguro kuprofita sezvazvina taurwa napauro kuvakorinde kutanga chapika 40 zvinoreva kusimbisa kereke nokuisimudzira kuti ive yakasimba pakutenda mwari
muprofita anogona kutaura here mashoko echiprofita nhasi kwapera nguva oshandura zvaambotaura
ipapapo mabvunza mubvunzo mukuru chaizvo zvinoreva kuti izvo mwari watinonamata uyu ndimwari asingashanduki nekuti tinoudzwa izvozvo kuvahebheru chapter 13 pavhesi 8 kuti jehovha ndiye ndiye kuzorona nhasi nokusingaperi asi manje soko ramabvunza rinokosha nokuda kwokuti uko mabvunza kutipo mwari anogona kuzvishandura zvinhu zvaakataura zvinoitika ndingakupai mufananidzo kubhuku rajob rajona jona wakatumwa namwari pachapter 3 pavhesi 4 kuti audze vanhu veninivha kuti richaparadzwa saka jona akatoudza vanhu ivavo kuti ninivha richaparadzwa izvi zvakanga zvichitotaurwa najona nokuti zvanga zvabva kuna mwari asi vanhu vakazoshandura pfungwa dzavo vakatendeuka kubva mune zvakaipa zvavo mwari zvaakanga ataura akazvishandura iye mwari nokuona kutendeuka kwavanhu saka chiprofita chinogona kushanduka maererano netsika dzinoitwa nomunhu
munhu anogona here kurota hake oti chiprofita
pane mutsao pakati pekurota nokuprofita zviro kwazvo muprofita anogona kurota hope neumwewo munhu asiri muprofita wo anogona kurota hope mutsao uripo ndowokuti kana uchiprofita unogona kupuwa soko namwari masikati machena kwakati ngwe otaura newe nomwoyo wako noupenyu hwako kuti upe vanhu soko
munhu asiri mutendi anogona kuprofita here
pane mutsao uripo pakuprofita nokuda kwokuti iko tino muvengi wedu anoti satani satani uyu anoda kuti azviitevo samwari saka anotevedzera asi chaasina manje satani rudo saka zvipo zvose zvomweya mutsvene zviri mubhaibheri zvinogona kutevedzerwa nasatani zvose zvokuprofita zvese nokuita minana masaramuso anogona kuzviita saka kana munhu asingatendi mwari asinganamati mwari anogonawo kuita masaramuso sezvakaitwa nen'anga dzafarao dzapaijipita dzakashandura tsvimbo kuita nyoka sezvakanga zvichingoitwawo namozi
mataura nyaya yemasaramusi yevanhu vanotora tsvimbo dzichishanduka kuita nyoka muprofita wechokwadi tinomuziva sei
muprofita wezvokwadi anozikanwa nezvibereko toko rinoti nezvibereko zvavo muchavaziva nokuti tinoudzwa kuna Mateo chapter 7 shoko rinotiudza kuti nemazuva okupedzisira pazuva rokutongwa vachamhanya vaprofita kuna Jesu vachiti iteite taiprofita nezita renyu tichiita mabasa makuru nezita renyu neminana nezita renyu asi iye Jesu unoti ndichavatibvai kwandiri mivaiti vezvakaipa saka muprofita wechokwadi anozikanwa nokuzvininipisa
vaprofita vanogadzwa here
vaprofita sezvo ndambotsanangura kuna vaefeso paura anotiudza kuti iye kristu jesu pachapter 4 vhesi 11 ndiye akapa vanhu zvipo saka vanhu vaprofita ava vanhu vanogadzwa namwari naiye mwari kana kuti yatinoti muchirungu calling
tinotenda zvikuru Reverend Dr. David Simango vekumanchester kuunited kingdom vatipa mashoko anovhara musoro wenyaya yevaprofita muchirongwa chedu ivai nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndiri Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro ndiri muwashington dc ndichiti morara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka tichitendawo chikwata chechristlike choir nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu tokupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yekasolaga premier soccer league yapera yakadai mushowani stars 2 zpc kariba 2 Caps United 1, Ngezi Platinum 2, Wange 1, Tel 1, 1. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa asi pasina zvavari kuita. Bato reMDCT rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yebyelection ichaitwa kuGlenview South sezvo kuri kumiririrwa nemwana wavamogen Tsvangirai vaVincent Tsvangirai. Tabva tashwa kuma gume chirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kande miri ndokusemina Standikile Mushanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa baqhube umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unisa ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni ukuthi kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokuthula.
Iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimota okuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho.
Kufuneka kuphele i-investment eningi efakwayo solar power. Hayi kube kubona ukugebenga ukuthi siyathatha imali kuphiwe kuthiwa ngosibhayo laba abathatha imali yonke bayife. Akhe nje ekhukhu nje ukukhunyana imali efanele yenze umbane ebantu zegwanda.
Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhlanje ebuseni emgwaqweni weGweru Maswingo. Siseswa ezokholo ezamasiko leziphathelane labatsha kuwona lo umsakazo. Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhla ekuseni ngemva kokuba imota yekhombi ichayanele inye eyohlobo lweHonda emgwaqweni weGweru Maswingo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcizelele lesi sehlakalo kumsakazo weZBC esithi kutshone abantu abahlanu kusenzakala lingozi, kwathi oyedwa wayatshonela esibhedlela seGweru General Hospital. Uthi omunye wabathathu abalimele kulingozi usesibhedlela seShurugwe District Hospital, njalo ababili baseGweru. Ukubikwa imota yeHonda le ibilubhekise kwele South Africa, kwathi eyekhombi ilubhekise eKwekwe kusenzakala lingozi. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa namhlanje baqhube umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eJohannesburg.
Ngokucela kuphuma eBerea Park abantu bezobona abaculi abamahlaya labalingisi beZimbabwe bebabhakela ukudla kwamehlo lendlebe. Umculi wezokholo uMayibonge Chuma oyeqembu lemvuselelo yamakholo uthi inhloso esemqoka bekukukhumbuza beZimbabwe abasemazweni ukuthi kunengi umuyi angakufezanga osekusemahlombe abo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unisa ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni ukuthi kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokuthula.
Kuleli gigi amachacho abegabhela inkulumo kwazise bekuqhuzwa inhlobonhlobo yonke yezingoma. Le ekamasikhandi ekhuluswa umehlo kaZulu leqembu lakhe ijabulise abanengi. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation esebenze ndawonye lemingcwabo iKingdom Blue ekuqoqeni leli gigi, umnumzana kwanele Hlabangana uthi kuqakathekile ukuthi imbali kamoyi umqabuko ingakhohlakali.
Kulilanga elihlanganisa bonke abantu baseZimbabwe, njengoba ubona abantu behlangene benje. Esikwenzayo ukuthi asifuni badlululo, ngoba uNkomo wayengalifuni ubadlululo, wayethanda ukuthi abantu bahlangane njengoba behlangane kanje. Ngakho sisebenzisa leli langa ngendlela yokugqugquzela ukuthi ukubambana yikho kuletha intuthuko elizweni lethu laseZimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso eqoqela umcimbi eMathebeleland Entertainment News, uMnumzana Mongezi Mpofu, uthi bathembisa ukuthi ngomnyaka ozayo uza kuba ngumkhunzi malanga wegigi. Siphuma ke enkundleni ngale eyomculi kamasikandi uzinjazi yamluma ethi Bulawayo, nayo ke eqhumiswe kule mbuthano. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Mhlaba.
Inenge lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda loluhlupho. Uhulumende usanda ukubumba ikomiti yabaphathi ntambo bakahulumende ezadinga amacebo okuqeda loluhlupho. Njalo uMnumzana Fortune Chase ongumphathi ntambo wezamandla amagetsi uphakathi kokukhulumisana lenkampani yeSouth Africa Eskom ukuthi isize eleZimbabwe kulolu hlupho. Uthi njalo uzahlolisisa ukuthi akula nkohlakalo ekwabeni amafutha ezimota emagalajini. Kambe imizamo le izasebenza na? Sixoxa lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe, uMnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane.
Akula lutho abazalwenza laba bantu, ngoba siyazi ukuthi uvele indaba yamandla or isingathi electricity yasekhaya. The power, I feel indaba efuna ama-politicians. Indaba efuna abantu abazi ngolwazi lokuthi i-electricity vele isetshenza kanjani. Ukuze ibe khona kufanele kwenziwe. Kufuneka ingcwethi, kufuneka abantu abaqeqeshiweyo endabeni ze-generate electricity abakwazi ukuthi khona kufanele ukuthi iZimbabwe yenze njani ukwenza ukuthi ithole i-electricity ezenelisa abantu. Ama-politicians lawa isingathi i-cabinet. Abalalwazi abavele ikhulumende kamnakegwele igcwele abantu nje ababuthaniswe ngenxa yokuthi bavulelana ukuthi ilizwe leZimbabwe bangalitshontsela kanjani. So sekuyindlela nje bayesaba abantu ukuthi abantu manje sebavele akusayeki phambili. So bazama ngazizo indlela ukuthi bathambele abantu amanga benze sengathi kulento abayenzayo kungelalutho abalenzayo.
Siyabona njalo ukuthi uMnumzana Fortune Chase uxoxisana le nkampani ye-Eskom, libona kuphumani lapha?
Aluko lutho luzaphuma, ngoba siyazi ukuthi South Africa ibivele isikhathi eside i-Eskom beyisinika umbane, sisebenzisa umbane wase-South Africa singakhokheli. So lokhu kwenze ukuthi i-South Africa igcine isithatha inyathelo lokuthi hhayi abantu baseZimbabwe uma bengabhadali nayo i-Eskom ayisoze ifake umbane owaneleyo izofaka khona okwenza ukuthi iZimbabwe nezibhedlela zitholele sisi, kodwa ayisoze i-Eskom isinike umbane ongafuna ukuthi ugcwalisele abantu basezilalini zithole umbane kulelo ndilizwe. So siyazi ukuthi khona nxa engabhadalanga lowo thasi uzazibuyelela nje engutasi esiya ekhaya engala lutho azalithola e-South Africa.
Okuyikho okungenziwa kuyini ukuqeda lolu hlupho lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa?
Kufanele ukuthi ubukhokheli baseZimbabwe kube yibukhokheli obuqotho ngendlela yokuthi banabe sebenza labanye abantu sebengabantu abaleqiniso. Kufanele into ezihamba sebenza ngesikhathi esifitshane, kube le plan futhi esingathi sina long term. Ngesikhathi esifitshane kuyafuneka ukuthi baboneke imali babhadale i-Eskom, ngendlela i-Eskom ikhona ukuthi ibaphe umbane owaneleyo. Okwesibili, kusiya phambili kufuneka kube ne-plan yokuthi manje
ikaripa ukhule khona ewanje ingasetshenziswa kanjani ukuthi kwenze umbane oyanelisayo. Ngiyazi ukuthi kudala babehlala bekhuluma ngokuthi bazokhulumisana nge-Mozambique kuthatha ukuthi omunye umbane ekhavera basa leyo ibona ifana ukuthi nabo abantu abakhulumisana bekhulumisana nge-Mozambique kwenziwe lokhu. Kodwa siyazi ukuthi yonke le nto ifuna ukuthi uhulumende ebe nguhulumende othembekileyo othandwa ngabantu, abantu abafuna ukuinvesta bangene. Siyazi ukuthi kulezi nsuku kuley'ndlela eziningi imbane ezingayenzwa ngayo iZimbabwe lelangeni iningi kakhulu. Funeka kube ne-investment eningi efakwayo ku-solar energy, ku-solar power. Hayi ke kubona ukugebenga ukuthi kuyathatha imali kuphiwe kuthiwa ngosivayo laba abathatha imali yonke bayidle. Akhe nje ukhukhuze ukukhunyana imali efanele ukuthi yenze umbane ebantu begwanda. So siyakubona konke lokhu, kodwa ngiyabona umkhokheli uqhodo asiyindawo. Okufuneka nje ukuthi uhulumende lo okhona abantu bawutshintshe kube labantu abangcono abazafuna ukuthi babusibize ngokwesibizo.
Lowo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni sikaGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senganamasiko awenziwe manje, thangela ubaba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sijuka-ke salokhu-ke okuthiwa yi-marriages bill ebunjwa-ke nguhulumende. Ngilenhliziyo ngoba ngilo baba uCacaphulu. UCacaphulu-ke uligqwetha njalo kulilunga ledale lephalamende emele inkulumane. Babaphulu, siyakwamukela kuhlela.
Ngiyakubingelela Jesus, ngibingelela labalaleli.
Ye, akusitshele-ke ngamafutshane sibili nge-marriages bill le ukuthi ithini, khonokho kuyongani ukuqakathekile kakhulu.
I-marriages bill yenza izinto eziningi eziqakathekileyo. Ngibona ingazani nxa siwukhangele umthetho wakhona, angiboni ingazani ngumthetho okumele ulahlwe wonke. Ngoba okwakuqala i-marriages bill ithi akulamntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ongayakwenza. Siyayazi indaba lezi ke zayikhuluma kakhulu. I-marriages bill iyakulungisa khona lokho. Okwesibili okwenziwa i-marriages bill ukuthi esile mshado imihlobo emithathu eZimbabwe. Zapho ukuthi emithathu. Besilalelwana uchapter 5:11 abadala abamazi njengochapter 37 siphinde sibe lo mtshado i-customary law ovumela ukuthi umuntu nxa efuna angaba labo mama abaningi. Besile mthetho emibili ekhangele khona lokho. Sekuzahlanganiswa konke kube ngaphansi kwe-Marriages Act, konke kube yimtshado elinganayo. So lokho sibengazani yinto enhle ukuthi imtshado le ihlanganiswe ibe ngaphansi kwe-act eyodwa. Okunye okuqakathekileyo Dube kubana izinduna zethu zizatrayinwa ziphiwe imvumo yokutshadisa abantu abatshada ngaphansi kwe-customary act. Ngoba siyakwazi izinduna yizo ezazi izinto zamasiko. Okusho ukuthi sokuzaba lula ukuthi abantu bafinyelele kuyarejista imitshado yakumasikana ngoba kule problem yokuthi abantu bebethatha bengayibhalisa imitshado. Nxa imitshado ingabhaliswanga akusela muntu okwaziyo, akusela bufakazi ukuthi abantu batshade njani. So ngokunye okulutshwane okwenziwa yi-marriages bill engikubonayo okuhle.
Yes, yezo njalo ukuthi kuthiwa umuntu siyavunyela ukuthi nxa ungubaba ube lomnye umfazi kumbe ukuthi la umfazi laye umkakho abe le boyfriend kumbe kuthiwa kuyini khonokho akukuxazulule khonokho.
Right, silo clause 40. Nxa ngisithi clause 40 nxa isese i-bill sithi clause, nxa isi-act sithi section. So okwakathesi kwenzela ukuthi kube lula kubalaleli manje ngithi kulo section 40. U-section 40 lowana uthi yena umuntu ususithi ungaba lo muntu ohlalisana laye. Umuntu lo usezathathwa njengalokho okuthiwa yi-civil partner. Into entsha efakiweyo okuthiwa yi-civil partnership. So ungahlala lalowo muntu sokuthiwa hhayi usengu-civil partner wakho. Njalo u-civil partner lowo lanxa bangaze baba ngu-5 kuyathi ha bonke ngama-civil partner akho. Sikubona ku-aplaya kubomama, u-aplayela kubobaba. So sikubona kuyinto mina ngokubona kwami mina okwami kuzaba yingcube evanje, yinto engazwisisekiyo. Bese kusithi akunani ukuthi uchadile. So ngingabe ngichadile lo nkosikazi wami, ungaba nomunye umuntu ohlala naye kumbe omthengela amagrosari, zikhona izinto zakhona ezinye ezibhaliweyo kodwa azibhalelwanga zaphelela ukuthi lathi sihlale sikwazi ukuthi kusebenza njani. So umuntu-ke usengaba le-civil partnership leyo. Sekukini njengamaZimbabwe ukuthi litho ukuthi naliya kuvuma kumbe alikwamkeli. Silikhangele lani ukuthi liphila njani vele Zimbabwe namasiko yenu. Njalo mina ngokubona kwami akuvikeli omama nabo baba abajadileyo. Ngibona ngani kuyingozi kibo kakhulu.
Kambe ukuthi ungacina ukuqeda imitshado khonokho kungani kuyakhona mpophela ngamafutshanisi
mina. Mina lapha ngikhuluma njengophulu ngoba khona ngizakuya enkulumane. Ngizakuba ngizabiza i-feedback meeting next week eyokubuza ukuthi ngibuza abantu benkulumane babenkulumane ngaze kubuya into enje lithi ngithini. Kodwa mina ngibone ngazani abantu benkulumane laba ngeke bayivume into enjalo. Ngibone ngazani into yakhona yinto engamukelekanga ebantwini njalo yinto enza singaboni ukuthi kanti vele indingeko yomtshado in the first place kuyini nxa sizakuba lento enjalo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba ucaca bhulu. Ubaba ucaca bhulu ulwela ilungelo likaZulu njalo khona ngale ke kumele inkulumane edalela lephalamende.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Eita wola mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove ngeviki edlule mthwakazo muhle besilomnumzana Sabelo Nare sithinta udaba mayelana ngohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Africa abangabantu abasakhulayo. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa lomnumzana Jabulani Leroy Sibanda. Jabu, ngiyakwamukela kuhlelo futhi Skipani.
Hayi kuhle, ngiyabonga Mike.
Thank you bafo. Bengicela ukuthi ungitshele ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Kuhle. Basically what I do is I'm involved in the gaming and game development scene back in Zimbabwe.
Asithinteni udaba mayelana ngemfundo bafo. Ngiyazi ukuthi lapho ukhona kwele Austin use-collision. Kukhona na ongathi usufundile na?
Sifunda okuningi, siyafunda okuningi, siyafundisa futhi. We really get to impart the spirit of Africa ngapha e-America and sesifunda lokuthi ibhizinisi singayenza njani ukuthi siphumelele.
Thina lapho sidabuka khona kwele Africa eningi labantu bathanda ukuthakazelela ispirit le bayathi ubuntu. Lapho eningi bayasizana ukuthi hayi uneighbor wami ngathi ufuna ithukela uyaqoqoda athi phela ithukela lami ngimnikeza ithukela ngithi. Lapha kwele Melika ubona ngani abantu bayenza into efanayo na?
Hayi ngapha eMelika khanye ngathi ubuntu abukhangi kakhulu but what I've realized is umfundisi wethu esifundisa eklasini ebekhuluma ngobuntu esitshela ukuthi thina esivela eAfrika kumele sikhangelane bona ukuthi singakhohlwa ubuntu bethu. So for me that was really touching ngoba you know ukuthi sitshelwe ngomuntu okhangela engaphandle esibona thina sizikhohlwa yikho khona lokho okungani ukunjaya ngaphandle.
Ushilo wathi bekulombalisi ngiyazi vele ukuthi lapho liseTexas like lafika emaklasini. Awusitshele mnumzana ukuthi ufunde izinto ezinjani?
Mina bemfunda i-leadership in business track. So bengikhangela ukukhula ibhizinisi yami engiyiqalise kwangekhaya.
Uke wangichathisela ngempela ukuthi i-business i-gaming ethina njengabasha siyayithanda izinto ezabo PlayStation labo Xbox. Njengoba ushilo thina iba target market yakho bafo.
Exactly.
So lapho ubuse collegeini kwele Austin bakufundise izinto ezinjani mayelana ngebusiness ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo oyenza ibusiness egaming kwele Zimbabwe ungayithuthukisa njani?
Hayi ufishayela indaba manje ngapha e-Austin indawo yangkhona is tailored for ama new ideas and new industries. So e-gaming is one of those where we're looking at it sisithi asikhangele phambili singakhangeli ngokuthi you know everybody should be either a bank teller or you know a teacher. I really respect ama professions wona lawo but We must know as Zimbabweans and as Africans that there is more to it.
Isikhathi lapho uwele Melika sesiyafika emaphethuleni ulawo inamazwi amabili amathathu okuphosela kule mule yeZimbabwe. Mayelana ngale experience yakho lapho lapha kwele Melika.
Bemfuna ukutshela abantu bangekhaya ukuthi mayingazakelize iprogram ethiwa yiMandela Washington Fellowship. Ngicela nilikhangele sibili because it's really powerful and amehlo ayavuleka ma sesilapha. We get to experience everything in terms of i-culture ye-America nokubona ukuthi ngkhaya silakho konke that could build our future for us.
Danki, danki Jabu, ngiyabonga kakhulu ngingena kuhlelo lwethu labasakhulayo bafo.
Ah, ngiyabonga Mike.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BigMyke3 yiyona username yami. Lingakhohlwa phela ukudibana njalo ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove. Ntswaka tomuhle, Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, ngesizwe ke esiphathelane lokholo.
Lichona njani emakhaya ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungamile Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje nizabe mbala kwabase Efesu ichapter ka-4 ngibale ku-25 naku-26 naku-27. Sikhangela lapho uPaulu esifundisa ukuba singaphilisana kanjani nxa sihlalisana sonke. Verse 24. Gqokani umuntu omutsha odalwe nguNkulunkulu ekulungeni lokuba ngcwele. Libeke khatshana ukuqamba amanga, likhulume ngamuntu ngamuntu iqiniso kumakhelwane wakho ngenxa yokuba thina singamalunga andawonye. Nxa uzonda ungawoni, ungavumeli ukuba ilanga lize lehle ulokhu ulolaka, njalo unganiki isikhala uSathane. Kulo obetshontsha engasatshontshi kodwa kasebenze ngezandla zakhe eyenza izinto ezilungileyo ukwenzela ukuthi laye aphe kulo olesidingo. Lingavumeli ukukhuluma izinto ezimbi ziphume emlonyeni wenu ngenxa yokuthi kumele lina likhulume lokho okuhle okuyisibusiso ukwenzela ukuthi lilethe umusa kulabo abalilaleleyo. Njalo ke lingazondisa umoya oyingcwele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi nguye oyisiphawu sosindiso lwenu. Lingavumeli ukuzonda lomunyu lolaka lokukhuluma okubi kususenini kini kungabi yingxenye yenu. Nxa sikhangela lumbhalo siyananzelela ukuba okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuba thina sigqoke umuntu omutsha ofanana loNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni. Abantu abaningi lobo umuntu esithi mina senguye uNkulunkulu sengizinikele impilo yami kuye kuyabe kungakhanyi ukuthi umuntu lwana omdala ngaselaye. Umuntu lwana omdala ntsho kumele umkhiphe izenzo wawuzenza kudala ungasazenzi. Nxa abantu babekwazi ukuthi wena vele ungulo owenza lokho lalokhiyana, kumele ukuthi nxa usugqoke uKristu usugqoke isembatho esitsha esokuthi wena ungumuntu osuphila ulandela uNkulunkulu, kumele izenzo zakho zikhanye ukuthi uphila kanjani. Baningi abantu abathanda ukuqamba amanga loba nje umuntu engakhuluma iqiniso. Siyazikhathe sokulabo makhala ekhukhwini uyathi ufonela umuntu uthi usungathi ngaphumelele umzethu asengiseduzane lawe khonapho kodwa ekwazi ukuthi ukhatshana la ukhatshana vele uzathatha isikhathi isikhathi esiningi engafiki. Ngiyakhumbula omunye engaye ngamfonela wathi sesekhoneni khonapho. Ngacawa ukuthi sekhoneni eduze. Kwahlala ihola umuntu engafiki. Ngakho uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba ezwini lakhe lapho ukuthi singaqamba amanga. Kodwa kanti ke ebesekhangela into yesibili ekhuba abantu abaningi ukuzonda. Siyazi ukuthi abantu abaningi baba lolaka nxa siphilisana empilweni kumbe ezimulini zethu kumbe emsebenzini kumbe labo makhelwane. Yebo kuyafika isikhathi lapho esizazondisana khona. Yikho iBhayibheli isithi nxa usuzondile kodwa ke ungavumeli ukuba ilanga lize litshone kulokhu uzondile. Dinga isikhala sokufonela omunye umtshedala phana siphambenisene emsebenzini. Ngiyaxolisa lami ngoba lapho ilizwi kaNkulunkulu lithi lona ungekele ukwenza lokhu usunike uSathane isikhala sokuba akugwenxe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sithandazela abalaleli bonke abalaleleyo baguqule inkulumo zabo, baguqule izenzo, baguqule indlela abaphilisana bona bodwa bezimuli kumbe bephilisana labo makhelwane. Siyathandaza ukuba umoya ongcwele abancede abasize ngegama likaJesu. Kulabo abagulayo abangezwa kuhle baphilise uNkulunkulu ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Emdlalweni yalamhlanje ke Premier Soccer League esaqhubeka iCape United inqobe inqotshwe ngelengezi platinum 2-1 kwathi ke iwange yona yanqoba iTel 1 1-0. Ngesizweni ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi uJoshua Mqabukonko.
Latina Zimbube, the Kumbese Tilavetuki, Pastor and Wakako, Abaye Beketa Ramazi, Uzen Sundi Aventundu, Kalu Sisibasa Rodizia, Uzaman Tibere, Ayakuam Shabesi Tibeni, Zafu Luke Zinkabesa Situna, Buluko Lendo Teota, Eli Coalition Lamajota, each Velim Tope, Ela Kiti Tere, Watalim Kumbazana, Weno and Bum Koti, Wanga Utalam. Kunda wasileli zikhawu wasimbilo wasentumbane wetatelimanzi abayebe ugula ngelomileyo unangunanga namtazana kwaiswe ukunyuka bemphethe obulawayo phambili ngaphansi laphezulu kanti sengizokwenjane wayezizweni umahamba yedwa etebintonga yakhe abayebehamba namabutho bekade ngegalunu ama-AK-47 umdala wethu Unyongolo, Unkambo, Uninja, Uembaba Salabe Ninja, Unduna Kulu, Wezika Fosi, Oatumela Mapunu, Izi, Patinifile Nichela Banga Gezwa, Uutundu Kulu Lieza, Ero Jijia, Enze, Nukeme Keme Endaba, Kati Minka Pula Ufalbalele,
Abafana bakagodlwayo ke besithi Joshua Nkomo. Singakahlukani ezinye zendaba ebezikhokhela abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa lamhlanje labo bebeqhuba umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi kaNkomo. Njalo ke iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimota okuhambisa lamagetsi kulokho kuqhubekela phambili. kubhubha abayisithupha engozini yomgwaqo eChachacha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.